Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarairidzi rinokurudzira hurumende kuti ichedze musangano mukuru nevarairidzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rekushaikwa kwegorosi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatanhatu 3676 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana neumwe 41 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi masere 1580 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe neumwe 1,707,671. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri zvine mazana masere ane makumi masere nevana 832,884. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 112,435. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe 81,570. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harizivi kuti hurumende ichabudirira sei muchirongwa chekudzidzisa vana vechikoro padandemutande kana kuti e-learning, sezvo isina kumbogara pasi ikaronga nevarairidzi vanove ndivo vachange vachidzidzisa vana ava. Nezuro gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichabatsira zvikoro mazana mana nemabundles kwemwedzi mipfumbamwe kuti zvikoro zvikwanise kupa dzidzo kuvana vechikoro vari kudzimba dzavo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harizivi kuti hurumende ichazvishambisa sei sezvo masaisai enhepfenyuro dzeredhiyo netelevhizhen dzichinetsa kubata kumaruwa vachiti mumadhorobha chaimo intaneti inonetsa mazuva ose. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo mibvunzo yatange tavatumira yange isati yapindurwa. Progressive Teachers Union muZimbabwe inokurudzira hurumende kuti ironge musangano mukuru nevarairidzi nokukurumidza.
Dambudziko guru riripo pahurumende ndeyekuti zvainoronga zvese hazvina nhaurirano navarairidzi. Saka isu chokutanga nechokuti chinhu chese chisina kubuda kubva mukutaurirana chinonetsa kuzochibvunza kuti chinofamba sei. Isu tinoengaridza kuti hurumende kana ichirevesa zvamandorokwati ngakuve nomusangano mukuru nevamiriri vavarairidzi totenderana kuti mari inenge ichiuya kuzvikoro inozosvika osei kuvarairidzi vanova ivo vari muzongozo kuti vana vanga vachidzidza vachibva kumba.
Hurumende inoti ichabatsira zvikoro nedata mabundle ekubatsira kudzidzisa vana paindaneti kana kuti e-learning. Sevarairidzi munotii pamusoro pe-e-learning?
Hatisi kuziva kuti e-learning yavanotaura inenge yakamira sei. Takabvira kubva kare, kubva gore rakapera tichinetsana, hurumende ichiisa mari yaiwana kumapartners vakati sana UNICEF kuredhiyo nematelevision lessons. Atinoziva kuti vana vakawanda vanopfuura 75% hakuna radio and television frequency. Ipapa zvekare patinoti e-learning tofanira kuti taura nekuti tiri kureva chinyi, nokuti kana iri internet kana mumaguta haisi kubata, nekumaruwa haisi kubata. Kana e-learning tikataurirana pamusangano watinofanira kunge tinge tichiita kuti zvinoreva kuti hurumende inenge ichisapota izvo zvakatangwa navarayiridzi zvinoita vana class WhatsApp group kumaprimary nemasubjects WhatsApp group kumasekondari zvingava zviri nani. Asi zvinhu zvisingazobudi ndezvokuti hurumende ingoti yabvuma, uyezve tisingazivi kuti iri kubvumirana nani.
Sevarayiridzi munoda kuti hurumende izvifambise sei?
Chokutanga ngakuve nomusangano navarayiridzi totenderana. Zvekare tinoda kukurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambirwa navarayiridzi, nokuti mari idzi hadzipi chiedza. Zvatinoda kungotaura ndezvekuti hazvidi kuti hurumende iradze kuti haidi kupa varayiridzi asi ichipa vamwe, nokuti zvichevera 45% yayakapa kumari dzanga dzakasiyana, dzimwe dzaachidwa 3 times dzinotambirwa navarayiridzi. Zvinoreva kuti pava nomukaha mukuru pamari inotambirwa navarayiridzi nemari inotambirwa navamwe vashandi vehurumende. Asi chikurukuru zvinhu zvese zvinoda kuti vanhu varangane, kukanya urangane. Saka hatizi kuziva kuti hurumende yatenda papi, yatenderana nani. Asi kana hurumende ichida kuti zvinhu zvinde mberi, ngaidane musangano mukuru nevamiriri vavarayiridzi tobvumirana vachinzvawo side ravarayiridzi tichinzvawo side ravo. Pasina izvozvo hapana kwatinoenda. Tinoziziva kuti hurumende yakanguri yataura zvakawanda. Mukaenda kuhurumende inotaura kuti yakaisa mari inopfuura 750 million kuti inge ichitenga zvidziviriro zvecovid, masanitizers, mamask. Asi mari idzodzi dzichingoziva kuti hapana kwadzakasvika. Saka iyei futi inonzi yaagiria kuti ichapawo mari dzemabhandru, hationi zvichizouya kana zvisina kubuda nenhaurirano. Zvatinoda kuti tinge tizoita mubatanidzo, taifanira kuti tizoenda muzvikoro takabatana vehealth neveministry of education namateacher unions tichiona kuti zvinhu zvacho zvasvika here kuzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Shou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hurumende inoti munyika mungangoita dambudziko rokushayikwa kwegorosi sezvo varimi vakatadza kurima ndima yainge yakatarisirwa mwaka uno. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kupera kwesvondo rapera mushure mekushanyira mapuraza nechitsama anorima gorosi mudunhu remashonaland west, gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vakati varimi vegorosi vakatadza kurima mahekitare aitarisirwa nyika yose anosvika zviuru makumi masere nezvishanu kana kuti 85,000 hectares. Dr. Masuka vanoti varimi vakangokwanisa kurima mahekitare zviuru makumi matanhatu nezvishanu kana kuti 65,000, izvo vanoti hazvikwane kupa nyika gorosi rinokwanira mwaka wose.
It was said that 85,000, but we achieved 65,000 hectares, which is 76%.
Daifani wakurima 85,000, asitaka kwanisa 65,000, inowa 76%. Nyange hazvo takaedza zvikuru asi hari kwani kutya gore rose.
Havano chiodunu rematola and the west irorinori magorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana regorosi nyika yose rakatadzawo ndima yavainge vakatarisirwa mahekteya zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29,000. Dunhu rematola and the west rakakwanisa kurima mahekteya zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000.
29,000 hectares that they were targeted to do meet their target.
Dunhu rematola and west rainge rakatarisirwa kurima 29,000 hectares. Asi vakakwanisa 22,000 hectares. Dunhu iri rinorima gorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana. Saka zvakakosha kuti vakwanise kurima zvavanotarisirwa.
Kurukota rezvekurima rinoti hapana chakatadzisa kuti varimi vasarime zvaitarisirwa sezvo magetsi nemvura yekudiridzira zvisiri kunetsa. Asi mumwe murimi wekuchegutu asina kuda kudomwa nezita anoti hachisi chokwadi kuti magetsi ari kuwanika nguva dzose. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwegorosi kunoita kuti pave nekubikwa kwechingwa chishoma munyika, izvo zvinozokwidza mitengo wechingwa.
Chingwa inogona kuaffectwa, especially kana exchange rate yaka muva kana kuti yakadepreciata, uyewo zvaakuenderana nekuti vanenge vanobika chingwa vachanzi nenge vachiimporta wheat mari yakati pamusika weforeign exchange option. Saka mutengo wechingwa kazhinji afektwa.
Nyika inoda gorosi rinosvika mametric ton mazana mana ezviuru kana kuti 400,000 metric tons kuti ikwane kubika chingwa pagore. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva remagamba reHeroes Day iro riri kune musi wa9 mwedzi uno unove muvhuro unouya dzichaitwa pachungana vanhu vashoma kwazvo mumatunhu ose emunyika, ichiti zvakare nemperero huru dzichaitwa kumarinda emagamba enyika kana kuti Heroes Eka muHarare dzichaitwa pachiungana vanhu mazana maviri chete senzira yokudzivirira kupararira kwecovid-19. Vachitaura kuvatori venhau mushure memusangano wemakurukota nezuro manheru, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachataura kumhuri yeZimbabwe kuburikidza nedande mutande. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti havaoni zvekuti vanhu vachaungana vari mumapoka madiki zvichibudirira, vachiti vamwe vezvematongerwo enyika vanotoshandisa mukana wekuungana pamhemberero idzi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023.
Nyika iko zvinezvi haina mari iri kutambura, even kuti vakwanise kutenga mavaccines, vakwanisewo kutenga zvinobatsira vanhu kuti vazvidzivirire kubva kucovid. Hurumende iri kuti haina mari, iri kurarama nemadonations. Chechipiri, tiri kutarisawo zvekare denda recovid kuti iko zvinezvi raparadza, ende pari kuungana vanhu tiri kuziva kuti ndo pari kunyanya kupararira chirwere ichocho. Saka gore rino hurumende yaifanira kuti isaunganidze vanhu paHeroes. Zvaikwanisa kuitwa virtually, mameseji achitaurwa paterevhizhoni, paindaneti vachitaura nevanhu asi vasingaunganidzi vanhu. Uyewo tinoziva kuti panounganidzwa vanhu kumaruzevha hapana nzira yekuti hurumende izokwanise kukontrola uwandu hwevanhu. Panenge pakungouya vanhu vairativa hange. Chirwere ichocho iko zvinezvi chanyanya kupararira mataundi, asi tinokwanisa kuzoona kuti vakaita magungano maruzevha chinokwanisa kuwedzera kupararira kwacho mumaruzeva munowa zvekare musina zvipatara zvakakwana zvekuzobatsira vanhu kana vachinge vabatwa nedenda iroro. Saka ndofunga kuti kukanganisa kuti vatendere magungano panguva yenyika iri kurwisana nedenda risina mushonga unorapa raparadza vanhu vakawanda.
Asika tinonzwa hurumende ichitaura kuti mese mune muchiunganwa iri kuteedzera pamwe nekukurudzira kuteedzerwa kwemitemo inotarwa nebazi rezveutano pamwe chete neWorld Health Organization. Izvi zvingatadzisa kuti vanhu vaungane kana zvichiteedzerwa izvi.
Sekutaura kwandaita kuti havakwanisi kuti vazonokontrola chekutanga, zvoreva kuti panofanira kunge paine register inotaura kuti vanhu vari kuuya ndinhingi nanhingi nanhingi nanhingi. Chechipiri, panofanira kunge paine mapurisa nevamwe vanozoita make sure kuti vanhu ivavo vari palist ndo vanenge varipo. Asi sekuziva kwatinoita hurumende yedu, ihurumende inofarira magungano nekuti chinangwa chavo especially chekuunganidza vanhu haisitori nyaya yekuda kuremekedza magamba. Kwakutotanga kutogadzirira sarudzo dzemuna 2023. Saka nyaya yekuti vada kukontrola uwandu hwevanhu haisiriyo inenge iri donzvo rekumaneja magatherings iwawo, asi kuti vanotofara vakaona kuti pauya vanhu vakawanda nekuti vanenge vaona mukana wekuti vaspredi meseji yavo.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Rafarai Maguu vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwaMutare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti hurumende iri kusvedza vakoti vari pamujandigere kuti vauye kuzobatsira kubaya vanhu nhomba vachibhadharwa. Ukuwo vanoshanda mubazi rezveutano vachange vachibhadharwa zvichienderana neuwandu hwevanhu vavanenge vabaya nhomba. Herald rinoti mapurisa akabata motikari dzinoita 200 kusanganisa mabhazi anoenda nekuuya kubva kunze kwenyika achiti pari kuchorwa mitemo yekurwisana nekupararira kwecoronavirus. MuNewsday mune nyaya inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine zvizvarwa zvayo zvizhinji zvakatsakatika kusanganisa vanhu 21 vakayeredzwa nemvura murwizi rwaRimpopo pakati pegore ra2014 kusvika kutanga kwegore rino 2021. NeZuro, sangano rinobatsira vabva kure kutamira kune dzimwe nyika reInternational Organization on Migration, rakabudisa gwaro rinotsanangura nyaya idzi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukani kusvikira sei vana veZimbabwe? Ndichiti nemashamarari vachina makadii zvenyu mese handingakwanisi kudoma ine mazita. Ndoda kupawo komendi panotaura kwakaitwa negavhumendi yeZimbabwe zvichinzi izvo vana veZimbabwe ngavanyorese mazita vese vakudiaspora. Aiyehwa, hakuna chitsva chamunotiigira. Vanhu chaivo chaivo vari ikokoko munovati vavake dzimba, mava vaka dzimba munovaputsira. Chii chitsva chamakazounza? Hapana chitsva chamakaunza. Tange mabatsira vesaikoloni idai tozoziva kuti mune rudo. Vari kwesere ikokoko vane matambudziko, vari kurohwa nemachina, vari kutorwa minda yavo nemachina, muri kuite chinazvo. Mozoda vari diaspora kuti tizokwanisa kuzovaponda, kuti muzokwanisa kuzovabira mari. Iyi mvere mvere dzekuda kuti tibhadhare mutero. Kuzvinokurisa bora fano bhadhara mutero kunyika yakasununguka. Tokuzivirai imi mwana munangangwani.
Makadii makadii paStudio 7 apo hama dzangu, risei basa renyu. Ini ndinoshamisikawo kunzwa Minister of Finance vamutirinu vachitaura kuti upfumi huri kusimukira, upfumi huri kudzikama. Manga muchiziva here kuti 50 bondi yavakaburitsa mwedzi waapero inotenga majigisi 5 kana kuti mazepinex? Asi unonzwa minista achitaura kuti upfumi huri kusimukira, mari yenyika ichitenga zvinhu zvakadaro. Iwo upfumi kana uchinge hwasimukira kana kuti hwava kufamba zvakanaka, hunoitwa zvekuverengwa here pabepa kana kuti kuverenga palaptop? Kana kuti hunozviratidza nemabasa upfumi kuti hwava kusimukira, vanhu taakugara zvakanaka? Vanhu vari kuswerera mangai nemaputi nekuti zvinhu hazvisi kutengeka mashopu, asi vachitaura kuti upfumi huri kusimukira. Ini ndinofungidza kuti upfumi hwavari kutaura ndihwawo iwe individual, kwete zvine chekuita nesu vana veZimbabwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. tiri kuri kwangwa aya mari acha itengi hapana chiri kufamba nix musati tsinyira Mr. Mturimwe
ii maskura sei pa studio sei nukwano nipindane na wadzumuni tiba zinofaa zawa na mkoma atinongo komenda ndozi Dennis Mabera na banga pa Cape Town up indi nanyato uzwa uti wanachimenga wa shindura hapo kunzeso varu kwa warisa hapana chisika goniki pa mbiri pa mwari mwenomwe unofona kumiri ya shtadzo shake because nanyato ita shtadzo chisa kumota kangetuno kanganisa pa hapa nanga pochitwa shaka shata pa hapa munechidu kuzama ku pinza sota kene musika itu no sika wakatro wa soro mbiri kwa unuko chenda kubirosa unomani kitazimwe zunu sika faneri olowezika chimwe chinuka chabatwa ni chimwe chini. Yeah, just mark these words. One thing will be made to hold the other thing. Zimwe zvinosina kupopora kana zvitadzo zviya zvinondozvimba mudumbu. Katanga kurwara hambozopona kana.
Ah, makadi vose vari mustudio 7 vamiri vashamarire mose. Ini ndinotaura ndiri muno muZimbabwe kunonzi kumweneze kusara huru kuwadhe 6 kwamurove. Ai nje ndinoda ine nechekuti vanhu ngatirege kuswera tichipisana nezvenyika izvine zvematongerwo enyika vatungamiriri utungamiriri hwenyika ngatingoteverai zvinenge zviripo vatungamiriri venyika vakanaka vanosarudzwa naMwari izvo kuswera tichitaura kuti hei ZANU-PF EMDC Alliance EMDCT hei chichakadenodeno wana nguva hama yangu uzvitsvagire basa uzvishandire nemaoko ako unenge uchitori president pamba pako unenge uchitori president kumhuri yako izvo kuva president wokutungamirwa nevamwe zvitungamirwa pane 1 2 3 asi zvizhinji iwe pache zvako uri president pamba pako usasura wakatarisa kusimba kuti kune hurumende chazondipa ugere shanda hama yangu shanda
mangwanani vana mukoma Jonga isu tiri kunongu Zimbabwe tiri maticha ekuZimbabwe dambudziko redu chairo rinoitwa nderekuti kutongwa kwatinokutonga kwakuitwa kwatisakuone kuti kune tarisiro ramangwana here izvizvizvi maticha tinonzi tinofanira kupiwa maloni through public service mari idzodzo idzo takazofila mafomu dzakatotanga kutobatwa asi kutobatwa mapcp hatichi mari yacho hatisati taiwana patiwa ne 4 months zvino ingazobatsira vanhu sei isu tichazoziva kuti tiri munguva yeinflation vanhu vachiita zvinhu zvakadaro
vakomana indodzwa kushamidzika chaizvo nezvandino zvatinonzwa muZimbabwe zvinoitika kuti shuwa here hurumende ingaenda kunotengera vanhu mota vachiti vanhu ava iri kutenga mota dzepoland isi takaya nebasa rose mapurisa asina mota dzekufambisa zvipatara zvisina mota sekwedu kwane mbudzi yakugoko ndakatohwatsitsi kwane mbudzi yako kugoko pane mbudzi pane mota ambulance imwe chete ndo iripo mapurisa chaiko chaiko kana pane zvaitika kana kukanzi paparwa mhosi kana padii pane umwe mukomana akazungira kumarai mapurisa kuuya netsoka achifamba netsoka chena yaanga ainayo but vashandi vehurumende kukundwa neni gadhi ndinonongedza mengo nekiye mota yed4d gadhi machengelani mupurisa wehurumende haa zvakaoma vakomana kana uri munyama wenyika yeduka aiwa zvakaoma apa ndopa ndabvira ndaona kuti ZANU-PF haina kana musoro zvachose ndatenda zvangu
makadipa studio 7 zvinoshungurudza mumwoyo kuti munhu unotaura kuita ziya zvausingadi ndizvo zvaunoita zvakaimbiwa neziyoni zviya zviya chivenga ndiye wakataura nyaya yekuti hakuchaindiwi kuzvekunorapiwa asi ndokwaava hosha yekuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei nongozvingoona kuti kwava kungondendereka nderereka chaiko chaiko wava ko ikoko kwachona kwaakataura pasati pambova nomwambo kuti aindako ndiye unotanga futi kuindako
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Gweta Guru kana kuti Attorney General vedunhu reNew York amai Leticia James nezuro vakazivisa zvakawanikwa muongororo yavakaita pamusoro pemhosva dziri kupomerwa gavhuna vedunhu reNew York vaAndrew Cuomo. Vakati ichokwadi kuti vaCuomo vakabata-bata nekutsvoda vanhukadzi vasina mvumo inonzi sexual harassment. Vakadzi gumi nemumwe vari kupomera vaCuomo mhosva yekuvabata-bata pachifuva nedzimwe nzvimbo dzemiviri yavo pasina kutenderana. Mushure mekubudiswa kwezviri muongororo iyi, vaCuomo vakaenda patelevizhen vakaramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vazhinji vemubato ravaCuomo reDemocratic Party kusanganisira mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira vaCuomo kuti vachibva pachigaro. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti uwandu hwevanhu vari kukurudzira vaCuomo kuti vabve pachigaro chiratidzo chekuti muAmerica iyi inyaya inotyiwa nevazhinji.
Pane vanhu vachiti mai wakati wandei wakatiwo waivatsvoda vachivabata zvisingavafadzi ndoinonzi sexual harassment ndomugirikeni mhosva hombe yavari kupuwa.
Tinoona zvakare kuti mushure mekunyenerwa mhosva idzi vetaguruka kuti Attorney General vedunhu reNew York amai Leticia James vakatanga kuita ongororo pamusoro penyaya iyi. Chii chavakawana?
Vakaona kuti zvese zvakatarwa nevadzimai izvozvo zvazvinhu zvechokwadi ende hazvisi zvinhu zvisingapokanirwa zvekuti wadzimai chovakataura nechokwadi havana kunyepa. Saka ndosabuda pandipa ripoti yavo. Saka vari kutiwo wagavhuna wane mhosva yekusabata vanhu vechidzimai nemwero inonzi sexual harassment.
Ivo vaCuomo vanotii nezvakabuda muongororo yakaitwa naAttorney General iyi?
Vari kutiwo kungundira kwavo kwavadzimai kusiko kuti yanga iri sexual harassment kwakungofara navo. Vanotiwo ndokufara kwavanoita nevanhu vanovambundira vachiratidza kufara nekuva nemweya wakanaka munhoroondo nezvizvinhu. Saka kuti ichokwadi zvakaizvika asi hazvina kuitika nemwero wazvakadutswa nevadzimai avo. Vaitiwo munhu anofara nevanhu saka ndokuratidza kufara kwavanoita kana vachimhorisa vanhu.
Kana takatarisa mamirira azvakaita pari zvino, vaCuomo vakatarisana nei maererano nenyaya iyi?
Pane zvinhu zvishanu zvingaitike. Chekutanga ndechekuti mapurisa nevematarenzi mhosva vachaongorora kuona kuti pane chinonzi criminal liability wakatyora mutemo here. Kana vazoti kwakatyorwa mutemo vanogona kuwasunga waisa mujeri waunza kumatare ezvimhosva. Chechipiri chingaitika apa ndechekuti iwo waCuomo vanogona kuti kudzira pachigaro chavari vachitiwo aiwa ndakatadza saka handichakwanisi kuva gavhuna pamusoro pezvandakaita izvi. Chechitatu ndechekuti dare revanotonga kuNew York rinonzi Assembly vanogona kumubvisa pachigaro vanawo masimba iwavo wekumubvisa pachigaro. Chechina ndechekuti iwo wadzimai wari kuti wakashungurudzwa vanogona kuunza inonzi civil suit kuna vanhuzve kuna vaCuomo uvati hamuna kutibata zvakanaka saka tinoda kubhadharwa mari yakati yakati. Chechisaro ndechekuti vaCuomo vanongogara vakanyarara zvavo vongofunga kuti pamwe nyaya yacho ichangopera yega yakadaro.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarayiridzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rokushaikwa pegorosi. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwe zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.